zviro kwazvo vashandi vehurumende vakatanga kuwana mihoro yavakaimbiswa nehurumende. Mwedzi uno vashandi vehurumende vakakwanisa kuwana zana remadhora ekuamerica kututsira pamakumi manomwe nemashanu avakanga vapuwazve ari ekunze. Saka tingangoti kubatanidza pamwe chete vakukwanisa kutora mari yavo kubhengi inoita zana nemakumi manomwe neshanu emari yekuamerica. Izvi takatoona kuti vanopfeka mayunifomu nevarayiridzi vakatokwanisa kuwana mari idzodzo sezvakawiriranwa nehurumende.
Tinoona kuti kune mamwe mapoka evashandi vehurumende anga achinyunyuta achiramba iyo mari itsva iyi vachiti ishoma. Hurukuro dziri kuenderera mberi here panyaya yemihoro?
Zviro kwazvo hurukuro hadzimiri. Nyaya yekukurukura nenyaya yezvemihoro yevashandi chinhu chinoramba chichingoitwa. Kana tichinge tawirirana nehurumende pane zvawiriranwa, hurukuro hadzimiri. Saka chinhu chinoramba chichingofambira mberi. Saka izvezvi tatambira mari idzodzi, tiri kutotarisira zvekuti tigotanga zvekugara pasi nehurumende, nokuti chinhu chinoramba chakatarisirwa kuti choda kuramba chichitaurwa nezvacho nguva nemisi kusvika tasvika patinoda sevashandi nehurumende pamwe chete.
Tinoonawo kuti kune varayiridzi vari kumiswa mabasa vachinzi vakakundikana kuenda kumabasa kubva pavhurwa zvikoro. Zvii zvamuri kuitawo imi sesangano?
Inyaya yekuti varayiridzi vanomiswa mabasa inyaya yatakaona sechinhu chinosuwisa pakati pevashandi vehurumende, nekuti matambudziko avo akauya kubudikidza nenhunha dzechokwadi dzekuti vazhinji vacho vakanga vasina mihoro. Saka takambogara pasi tikanyorawo gwaro ratakaendesa kubazi rezvedzidzo, takanyorawo gwaro ratakaendesa kugurukota rinoona nezvevashandi vehurumende, tikanyorawo zvegwaro kumunyori mukuru mubazi zviri vashandi vehurumende tichida kuti vationerewo nyaya yatatarisana nayo. Saka izvi zvose tinongotarisira kuti zvichaitwa neunyoro kuti vacharegererwa vagobviswa zvepakamani kana varambe vachienda mberi kumabasa, nokuti hatingatarisiri kuti vanhu vakanga vachitambudzika nenzara vovazve vanopuwa chitarafu chokutambudzika nenzara. Saka hurumende tinovimba kuti ichaverenga mwadi dzedu dzatakavanyorera vakaita sekukumbira kwatakaita mutsamba idzodzo.